Chibvumirano ichi chasainwa nhasi negurukota rezvemari vamutuli Ncube vakafanira kubata chinzvimbo chegurukota rezvekurima amai opamuchinguri Kashiri vakamirira hurumende pamwe nemutungamiri wesangano reCommercial Farmers Union vaAndrew Pascoe vachitaura pakusainwa kwechibvumirano ichi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vati varimi ava vachabhadharwa chete zvivakwa zvaive pamapurazi avo paakatorwa sezvakatarwa mubumbiro remutemo wenyika, kwete ivhu rakatorwa. Vamunangagwa vati vanovimba kuti chiitiko chanhasi chichaita kuti nyika ikwanise kusimudzira mabasa ekurima pamwe nekuona kuti nyika yawana chikafu chakakwana pamwe nemari kubva mukurima. VaPasco vati vanofara kuti varimi pamwe nehurumende vakwanisa kugara pasi vakawirirana kupedza gakava iri iro rave kudarika makore makumi maviri. Vati vanovimba kuti hurumende ichatevedza zviri muchibvumirano ichi nekubhadhara varimi vachiti kana izvi zvikaitika zvinoratidza pasi rese kuti Zimbabwe yasununguka kuita mabhizimisi nemakambani emuno neekunze. Komiti ichange ichitungamirwa navaNcube ndiyo ichatungamira basa rekuunganidza mari yekubhadhara varimi, uye imwe mari yacho ichatsvagwa kumisika yemari. Kunyange hazvo paine vamwe varimi vatambira kuti vabhadharwe zvivakwa nezvimwe zvavakaisa pamapurazi avo, pane vamwe varimi vachena vari kuda kuripwa zvese neivhu racho vachiti mapurazi aya vakaatenga mushure mokukwereta mari kumabhanga. Vamwewo vachiti vakashandisa mari dzavo dzemudyandigere kutenga mapurazi avakazobvutirwa nehurumende yava pasi pemushakabvu Robert Mugabe. Asi izvi hazvina kuiswa mubumbiro remutemo wenyika. Imwe nyanzvi munyaya dzeupfumi vaJohn Robertson vaudza VOA kuti Zimbabwe ine mutoro mukuru mukuzadzisa zvayasaina. Vati pari zvino Zimbabwe haina mari iyi, nokudaro hazvirevi kuti kunyorerana kwaitwa chibvumirano ichi kunoreva kuti varimi vava kupiwa mari dzavo. Zimbabwe yakabvuta minda kubva kuvarimi vechichena vanodarika zviuru zvina nemazana mashanu mumakore ekuma2000 ikapa mapurazi aya kuvatema, izvo zvakaita kuti ibwirane nenyika dzakawanda pasi rese ikazopedzisira yatemerwa zvirango nepamusana pekusaremekedza mitemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.